mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 nyamavhuvhu August 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti vawedzere nguva yekushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reJuly 31st Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nemazana mana ane gumi nevatanhatu 4416 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave mamiriyoni maviri ane zviuru makumi mashanu zvine makumi mashanu nezviviri zvine mazana mashanu ane makumi manomwe nevatatu 2,552,573. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu ane gumi nezvipfumbamwe ane mazana mana ane makumi matanhatu nevatatu 1,619,463. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine makumi maviri nechimwe zvine mazana mashanu ane makumi masere neumwe 124,581. Vapora munyika vachiita zviuru zana zvine gumi nezviviri zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 112,399. Gurukota rinoona nezvemaindastry Dr. Sekai Nzenza vanoti nhasi dare remakurukota riri kutarisirwa kuzeya nyaya yechikumbiro chavamwe vemabhizimisi chekuti vakwedzerwe nguva yekushanda sezvo vari kuti mabhizimisi avo ave kutatarika uye huwandu hwevafi nevanobatwa neCOVID-19 hwaderera. Dr. Nzenza vanoti dare remakurukota richatora danho mushure mumusangano wekomiti inoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 reNational COVID-19 Task Force. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vakaudza Studio 7 kuti vakanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Dr. Nzenza nemamwe makurukota tsamba yechikumbiro kuti mabhizimisi avhurwe kwenguva yakati rebei sezvo ave kutatarika. Pasi pechikamu chechina chekurwisa COVID-19 kana kuti level 4 lockdown, vamunangagwa vakati zvitoro zvivhurwe na 8 mangwanani zvovharwa na 3 masikati. Asi vamutashi vanoti vanoda kuti zvivhurwe na 6 mangwanani zvovharwa na 10 manheru sezvo vanhu vanoguma voungana vachida kutenga zvinhu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vano tambira dano rekuti mabhizimisi abvumidzwe kushanda kwenguva yakati rebei.
Isu takagara tati taida kuti ma trading hours aitwe extended nokuti kuona kwedu anga ari too short.
Asika chikonzero changa chichipwa nehurumende mukuti zvitoro zvikurumidze kuvharwa. Chinangwa changa chiri chekuti vanhu vasaungane ungane kusvika manheru vozo manyidzana vachikwira mabhazi. Pane dambudziko rei zvitoro zvikavhurwa kwenguva pfupi pfupi?
Kana ma trading hours ari mashomanana pazuva, vanhu vanozara mumasupermarket zvichikonzera kuti dzimwe nguva chirwere chingagona kupararira.
Chikumbiro chenyu changa chiri chekuti zvitoro zvivhurwe kubva nguvai kusvika nguvai?
Taida kuti ma trading hours ange ari normal from 8 to about 5 kuitira kuti makambani nevanotengesa vawane mukana wekunyatsotengesa uyo vanhu vapinde muzvitoro kana mekutenga munzvimbo dzekutenga vakafaranuka vasina kunyanya kuwandisa. Tiri kutoshama kuti vemaretailers vava kuti mahours anga avandudzwe.
Sei muri kuti makushamisika nezviri kutaurwa nemasangano anomirira vana muzvina zvitora?
Ndivo vakanga vari number one kuti mahours ngaadzikiswe. Saka zviri kutotishamisawo, asi zvinhu zvakanaka kuti mahours awedzerwe. Tinofunga kuti task force ikasangana nhasi sezvamuri kutaura kana kuti sezvataurwa nehurumende ikaongorora mahours iwavo ikaita kuti arebeswe awandudzwe, zvinoita kuti vemabhizimisi zvivanakire. Asi tiri kukurudzira kuti tichengetedze utano.
Izvi zvingakwaniswe kuitwa sei chaizvo kuti vanhu vasatapurirwe chirwere ichi vachizoguma vafa zvakare sezvanga zvichiitika mazuva apera?
Matanho ese anofanira kutorwa kudzivirira COVID-19 anofanira kutorwa panenge pachiwedzerwa matrading hours iwawa. Saka tiri kutarisira kuti matrading hours anogona kuvandudzwa pakaitwa any review inoitwa panguva ino iri kutevera mazvita.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinorwira ugaro hwevanhu hwakanaka reJuly 31st Movement richishanda pamwe nemamwe masangano akazvimirira mapato ezvematongero enyika, makereke pamwe nemamwe masangano anomirira kodzero dzevanhu, rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira zvichitevera kuramba kutambirwa kwegwaro ravo renyunyuto nedare reparamende. Nengo yesangano iyi uye vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti dare reparamende rakaramba kutambira gwaro ravo renyunyuto ravakasvitsa kwavari masvondo maviri adarika pasina zvikonzero zvakapiwa uye havana kuwana minduro. Sangano reJuly 31st Movement pamwe namadzisawira aro vakasvitsa magwaro enyunyuto aya kudare reConstitutional Court, kubazi rezvemutemo pamwe neparamende masvondo maviri adarika vachikurudzira kuti zvinhu zvina zvinosanganisira kuvandudzwa kwemutemo ine chekuita nesarudzo, kupedzwa kweuori, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu uye kuti vemakereke havana simba rekudzinga nhengo dzinenge dzisina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reparamende sezvo tatadza kubata mutauriri weparamende vaJacob Mudenda. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu vaKandemiri takatanga tangozoona ava manewspaper zvabuda manewspaper kuti vakariramba gwaro redu. Kubva tazoverenga Hansard ndomatazoona kuti alright, zviro kwazvo havana kugamuchira chikumbiro chedu nezvinyunyuto zvedu zvanga zvabva kuvagari veZimbabwe, atingati macitizens. Hatina kusvitswa zvachose midiro yavo havana kutingira tipa kana vatizivisa tangozo zvome mapepa nawo
zvikonzero zvipi zvapiwa neparamende kuti irambe petition yenyu
zvikonzero zvavapa pamaverengero etaita kumapepa nawo vanga vachitivo havana kugamuchira nekuda kwetingati matechnicality havanga vachiti ndo havashandisa kuti varambire gwaro redu iroro.
Makasvikawo petition yenyu kana gwaro renyu kudare repamusorosoro reconstitutional court pamwe chete nekubazi rezvemitemo. Mati mavanawo here mhinduro kubva ikoko?
Hatina kwatapuwa mhinduro zvachose. Vari kunyatsoratidza kuti hai zvinobve kuvanhu havanei nazvo kana kuti havapi pfungwa dzavo zvakanyanya pazviri. Hatina kumwe kwatange tapindurwa kunze kwekuo kuparamende kwangotipindura kuburikidza ine Hansant uye nemapepa.
Matanho apa hama akutora iye zvino tichiona kuti paramende yaramba kutambira petition yenyu uye hamusati mapindurwa nemamwe mapoka amakasvitsa magwaro enyu.
Isu tiri kutoti bhora mberi kana vasi kutambira zvikumbiro zvavanhu isusu tichapfuure mberi nekuratidzira kana nekuratidze zviito zvedu sezvatinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Ende uye chimwe chatoda kutaura ndechekuti struggle iyi yakakura zvekuti haingamiswi nekurambidzwa nematechnicality. Hatingatadzi kupfuure mberi nebasa rinokosha kudai rokugadzirise nyika yedu nekuda kwezvikonzero zvetingati zviri technical. Vanhu vanopfuure mberi nekuti kana pane pano kudzokorodzwa kusabmita zvakare tinogadzirisa topfuure mberi patinokosha. Nechekuti vana veZimbabwe nemacitizens ari kumashure kwepetitioni vari kuti aiwa ngatipfuure mberi kana ivo vasina mhinduro iri positive yavati vauya nayo.
Zvii zviri munyunyuto yenyu kana mugwaro irori zvamuri kuda kuti zvigadziriswe?
Chekutanga pane nyaya dzehuori dzatiri kuti huori huri kuwanda uye hapana zviri kuinzwa nenyaya dzecorruption. Ngapainzwe kuongororwa nekumise huori kuti nyika ifambe zvakanaka uye vagari veZimbabwe vagone kugara zvakanaka. Chechipiri tine nyaya yekuti taakuende kusarudzo pasina kuti inonzi realignment yemitemo yenyu kuti sarudzo dzigone kuva dzisina kudzvanyirirwa dzakasununguka. Izvozvo zvinokosha kuti hatingaendi kusarudzo zvisati zvagadziriswa. Sarudzo dzatotisvikira idzi muna 2023.
Avo vange vari mutungamiri weTransform Zimbabwe vari zvakare nhengo yeJuly 31st Movement vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union ACTUS rinoti varayiridzi havasi kuzoenda kumabasa nhasi richiti pachine zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa. Sangano iri nderimwe revakaratidzira nezuro pakavhurwa zvikoro. Munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi kuenda kubasa nhasi. Vachere vati sangano ravo rine zvimwe zvirongwa zvavasingakwanisi kutaura pari zvino. Tabata vachere tikatanga nekuvabvunza kuti kuratidzira kwavo kwavakaita nezuro kwakafamba sei.
Nezuro takawanza tikaratidzira isise varayiridzi weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe pamwe chete nevabereki vakanga vasa vakapindawo zvekare mukuratidzira uku. Uko tairatidzira pamusoro penyaya idzo munyika medu kuti hurumende yawanikwa ichavhura zvikoro zvingo zvembunyitidzo kuvabereki pamwe chete nevarayiridzi uye kuvana vasina gadziriro yakakwana uye pasinawo gadziriro yakakwana yaiswa muzvikoro maererano nedenda ratinaro recovid-19 uye nenyaya yemuhoro yevarayiridzi nezvekare nenyaya dzemaschool fees vabereki vanga vasina gadziriro. Saka nezuro takawanikwa tichiita kuratidzira uku kwakanga kukatekeshera mukati menyika zvokuti vabereki vakapindawo mukuratidzira uku pamwe chete zvenevarayiridzi nokuti mune dzimwe nzvimbo hurumende yakazenge yakutoshandisa mapurisa kuda kudzivirira kuratidzira kwaiitwa uku.
Vabereki vanoti
vabereki vari kutsigira danho ratakatora isu sevarayiridzi rekuti zvikoro zvanga hazvifanirwi kuvhura panguva ino yekuti hapana zvaitwa nehurumende zvaita zvedziviriro yakakwana kudenda recovid zvadai kunge richiuraya vanhu vakawanda munyika. Uye zvekare vabereki vari kunyunyuta wachitikira wachitikira chakuta waisu sana nile ama kakete droti ya sienu Zimbabwe kuti wanu waisana kupiwa mungu uwa ya kakwana kuti wanu wa shungani za pari kwete kuti uye masku ufisi kwete kuti wanu ngonzi kusikira mangwana mazopi wa mazwa matatu kujikoro za wakufurwa musire mwenye kwa mwenye kwanzi kwenye lockdown uye sewa kuti nyeye kakusha ino kakuti wana iriti wangi wakipiwa mungu ya kakwana saka wanu kusikira jose za tukuta wa sanga na rama kamete droti ya sienu Zimbabwe do saka wanga wa tijoina pangurasina kwa taka itasuru
kwe urumende pani ya siyaka mbuta wala irene suru
urumende suru wa ina kuunge ya taura chunu
danu roma kutora ndiripi maa kutokila kumabasa ere
isu wala irene kutokila kumabasa tinoda shukuru asu tinotokila kumabasa kana shupani siru zakafanana nekunge paine zaka isuwa mkukuru zineta kuti tenda liko vidi tisapilana uye zekare zineta kuti chingi tukwasa kuinda ya tino tikapacitation ya kuti tine mkwasa ngoti tisipo kumbatasha chawa nasho uili asimu ureda isu kutikwasa kunge tisita saka naro
saka muriku tinasa musikuenda kubasa
nasi atisikuenda kubasa zekare uye tisangi tisizo wa ni mangu maitio ekura titira akasikana atikwasa ili kumata ura parisino
abo vanduari mnyori mkuru we Atus wa Robson Chere wari parunare kuarare ni Studio 7 Chombo tarisa zirimu mapepa nao anasi. Herald rinoti vamwe vevanhu vakatiza kurwiswa nevarwi vanopfurikidza mwero mudunhu reCabo Delgado muMozambique vakatangidza kudzokera kumisha yavo nezuro. Mauto eRwanda ndiwo akatanga kuenda kuCabo Delgado kunobatsira Mozambique akazoteverwawo nemauto eSadak. News Daily noti Zimbabwe Revenue Authority pabite bridge yakabata mishonga inodhaka yakarambidzwa munyika inosanganisa mushonga wechikosoro weBron Clear. Mishonga iyi iyo yakawanikwa mubhazi reProliner zaienda kuHarare inonzi yakanga yakanyorwa mazita evamwe vakuru vemauto sevatambiri vemishonga iyi. Kambani yenhau yeReuters inoti nezuro muvuro maneru America yakapedza kubudisa kubva muAfghanistan mauto ayo ose. America yange yave nemakore makumi maviri nerimwe ichirwa munyika iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
I am a little bit of a parsara rekuti zvama union zvinyazva kubatana pranya yacho inenge ichicho sukira marwira mari mapwa mane hurumende mocho sitanga zvama union zvakawanda wanda zvanoti zvakato zvavanongotumidza masitaka wanda wanda amina kubatana masitatisha muZimbabwe murumadofo chaicha ine mari yachamufama kaiwana kana mucha zvamboita hurumende yakatora kuti hapana zvamapana zvamunoita bozo muri zvinyeke nyeke zvinwana munongoti kwee kufuru wanita chukura atende usukuru na sozo mkukura ya mavara usukuru maa kutisha wana mruma lofa matia kwa sababu
apu pa studio sevi ni mangwana nakanaka watiriri ni washamarewe watu induda mkota wala shangu maera ninye maofeti akasungwa taenda kunoona wa mtuli mwili maofeti ya noti pambiri nukusungwa nga wa gare kumpa zim lockdown wanda wangu siraji mbirereka mtown abana kana zvani kwanombeida nenyaya iyi vandaramba vachingotambira vakabvirira kudhara kupuwa mari kubva mugaba achiri mupenyu akapuwa ma50,000 avakaja vachitengera munhu makabhiji padamura bachingo ora chito chingo ora kunga ambo gaya utuko isuzu ana tinga mbozio payslip sata mbobada kana payslip sata mbwana wakana bas tunozo osei njini babaruwa barari gawasu ungwa gawasu ngengwa zukurwaza kwasa
yee makadiliko pa studio 7 hapo nduguda kutaura nezu nyaya ya baba wove kutikwa nzi wanawe mawoveti wanawama soja wanawama polisa vese wakusapota Nelson Chamisa wakusapota MDC kunduzi ripo kanaiba matitingarambe tishitamba chibora chisina mwea ere chibora chaka fuponja kare kare turamba tishitamba chibora ichocho tinotamba kabora notambika ngasikwero mmanyi sana ne zvichembere zvachembera kudhara amene imi muchine shungu nazvo sarai nazvo
Monzo langa sade kuti nyangadza kuda kuti kwai handizi kudainzirwa pawanina paZambia kutochema chema wachiti handizi kudainzirwa handiti munangagwa wakaende here handiti ndo zano PF2 yachona wakaemerwa ndi munangagwa konaye ngasachema chema handiti kuti cheshe cheshe yataura munangagwa ndichona ichocho hapana chaanoramba monzora kuratidze kuti izano 2 iyoyi ya ndina posana ndire parasini bega pa South Africa mwese vanhu ve studio 7
mamukase pa studio 7 murise yenyu naende zvikanwa nekungonzerona shuwa pa studio 7 apo munotipa nhau zvakanaka nhau dzinoyevedza tinozvitenda izvozvo rambai makadaro handina akawanda ondoda kungotaura pamusoro painjiwi anozviitika na Chamisa akawina haatongi Zimbabwe anoreva nhema anoreva nhema ende doro iroro ari kutaura kuti mukaimbike doro for sure doro tinotoribika tichipemberera kubva kwake Tuendoruno hari kumubuda muofisi momo. Hari kumubuda. Ati chungurudza zvere. Handi vote tese pana Chamisa vanhu. Kana muchihwa ngati vote pana Chamisa. Titore nyika. Nyika inake vana vagare omurugare. Vana vashandewo kwete zvekudai vanhu vachikona kuda kugadzirisa zvegukura hunde akuona kuti akubva pachigaro. Ngamire kugadzirisa zvegukura hunde tigona tsamubata bobo 2023 abuda muofisi
iro gore rineri takazwa kuti kwazi school fees yapira zvakanyanya asi takangozogomera kubhadhara school fees yacho but ana acho asi kuchadzidza haasiri kuchadzidza ana acho ndopendiri kuchibvunza kuti sezvo school fees wo yakauye kukwira isusu tobhadhara tinobhadhara ine madeduction here ukaende kubasa unowana pei yako yakadini yakazara ipo muzimbabwe mwacho asi ukarovha inezve madeduction saka apa panonga pane madeduction here kana kuti panonga pasina mubvunzowo wendinawo panonga pane madeduction here kana kuti zvazvekundotorere vabereki kuite chikorokoza chekuti mwode mari munonga mwakutomhanyire kune abereki kuti bvisai mari yakakwana iko kusina dzidzo ndo saka inini hangu ndambouya ndichiti dai kwava kuri kuti purezidendi hako Robert Mugabe adzokera hake atonge nyika yezimbabwe sezvo waikoshese dzidzo aripo isusu taitopuwa mabhuku mahara maticha saimborovha waitoteerwa futi uri kumba kana ukarovha ndo saka inini ndiri ndabvunasi kuti apapo panoda kuti panga pakajekesa kana zvisiri zviro zvakade kunga zvekunga kubirana birana mukati zviri zviro zvefeya feya kuti zviri zviro zvefeya feya zvinofanira kungwa zvine madeduction asi kana zvisina zvinonga zvotaura kuti ndinofanira kubvisa mari yakangokwana ana asikadzidzi zvandofanana nekuti munhu wese uri muzimbabwe uri kuende kubasa kachero asipo unofanira kundoone pei yake yakakwana iri furu pei ndozvezvinonga zvichitaura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mu chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kanzuru yemubatanidzwa wenyika dzemuEurope kana kuti European Union nezuro yakayambira nyika makumi maviri nenomwe dziri mumubatanidzwa uyu kuti sezvo chirwere cheCovid-19 chave kupararira zvine mutsindo muAmerica, nyika idzi dzinofanirwa kuchenjerera vashanyi vanobva kuAmerica. Zvaitwa neEuropean Union izvi zvinoratidza kusagadzikana kwenyika idzi maererano nemamiriro akaita chirwere ichi muAmerica. European Union inotya nhamdo yecoronavirus yeDelta iyo iri kuuraya vanhu vazhinji zuva rega rega muAmerica. Coronavirus isati yavepo, zvizvarwa zveAmerica zvinopfuura mamiriyoni gumi nemashanu zvaishanyira nyika dzeEuropean Union gore rega rega. Kanzuru yeEuropean Union inoyambira kuti vanhu vanenge vachifambira zvinhu zvine basa ndivo vanofanirwa kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatudze zvizhinji.
Nyika dzemubatanidzwa weEuropean Union kana kuti EU dzabvumirana kuti vashanyi vanobva munyika ino yeAmerica vanofana kungwarirwa kana kurambidzwa kuuya kunyika idzi kana vasiri kufambira zvinhu zvakakosha. European Union yabudisa gwaro iri kana kuti tingari pachirungu guidance kunyika dzayo dzese dziri 27 kuitira kuti vangwarire vanhu vanonga vachibva kuno kuAmerica. Izvi zvakonzerwa nekuti wandu hweutachiona hweCovid-19 kunyanyanya chipandi cheDelta variant hwawandisa muno muAmerica zvokuti vanhu vakatakura utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Saka nengo dzeEuropean Union dzakutya kuti vanhu vanobva kuno kuAmerica vakabvumidza kuramba vachienda kunyika ikoko kuEurope uko vanozofamba vachiparadzira chirwere ichocho zvinozoita kuti idzo nyika idzi dzeEuropean Union dziremerwe neDelta variant iyo yatekeshera nyika yese, asi pari zvino kuEurope inyika shoma dziri kunyanya kuremerwa nayo sezviri kuitwa kuno kuAmerica.
Izvi zvinobatsira sei sezvo vashanyi vakuEuropean Union vachiuya kuAmerica pavanodira?
Tingati ndoda kuti tijekese zvakare kuti guidance kana kuti chisungo ichi chaitwa neEuropean Union muchirungu vanoiti non-binding, kureva kuti hachisi chisungo chinomanikidzirwa nyika dzese dzeEuropean Union. Yakafanana nechenjedzo yapiwa nyika idzi kuti zviri kwadziri kunyika imwe neimwe chete, asi ivo semubatanidzwa vari kuti vanhu vanobva kuAmerica ngavambomiswa kubvumirwa kuuya kunyika dzekuEurope ikoko dzeEuropean Union. Nechikonzero chandataura chekuti COVID-19 yanetsa kuno kuAmerica, saka maEuropeans vakutya kuti inogona kuyambukira ikaenda ikoko zvikazovanetsawo ikoko. Izvi hazvina kuitirwa America chete, European Union yasungawo chisungo chimwe chetecho chinosanganisira nyika dzinosanganisira Israel, vana Kosovo, Lebanon, Montenegro neana Macedonia ikoko uko. Nyika idzi dziri kunzi dzine utachiona hwakawandisa, saka vari kutya kuti vanhu vanobva kunyika idzi vakaenda muEuropean Union block vanozokonzera kuti utachiona urambe uchipararira wozobata vanhu vakawandisa, European Union yodzokera kumashure mushishi yayo yokurwisana nechirwere cheCovid-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevashanu vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vamwe vemabhizimisi vanokumbira hurumende kuti ivawedzere nguva yekushanda vachiti mabhizimisi avo ave kutatarika. Sangano reUnited First Movement rinoti richaenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira. MuAmerica, European Union inoti huwandu hwevashanyi vanobva kuAmerica hunofanirwa kudzikiswa pamusoro peCovid-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, Ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.